Zvirikuitwa namutungamiriri wenyika vaJoe Biden zvavakaita zvichiri chakanaka, nekuti dambudziko rimwe ratiri kuona nderekuti uwandu hweutachiona hwecovid hwaakuwanda nemhando dzakasiyana-siyana.
Mhando idzi dzakamira sei pari zvino?
Tinoda kudai kuti vanhu vazive kuti pari zvino tine mhando yekusouth africa yecovid-19 yatingati variant pachirungu. Iyoyo neimwe yatiri kuona iri kubva kubrazil neiri kubritain dziri kunetsa pakuti chekutanga dziri nyore kuparadzira kushanduka kwadzakaita yatinoti mutation pachirungu, kwakaita kuti dzive dzinokwanisa kuti dzive nyore kuti vanhu vadzibatire. Uye kana vanhu vabatira utachiona ihuhu, hunotora nguva yakareba kuti muzoona zvatingati zviratidzo zvekuti munhu uyo akurwara, iye nyakurwara anenge abata utachiona uhu paanozonzwa kuzarirwa nekutadza kufema zvakanaka. Nguva zhinji utachiona hunenge hwatotekeshera mumiviri kwenguva yakareba inogona kukwana mazuva anogona kuita magumi nemana kana mazuva makumi maviri nerimwe chete iri mumiviri. Zvinoreva kuti pachirungu tingati it's not easy to diagnose, vanhu vanenge vabatwa neutachiona ihuhu. Saka muno muAmerica tagara tine dambudziko rekuti tiri kumashure pakuita tsvakurudzo yekuona kuti utachiona hukunyanya kutapurirwa munzvimbo dzipi, nokuti takasarira kumashure yatingati pachirungu disease violence. Saka hazvizi kuti zvakaitwa nemutungamiriri wenyika izvi kuitira kuti tideredze uwandu hweutachiona hunobva kune dzimwe nyika husaramba huchitekeshera muno, nekuti hukaramba huchipinda zvinoramba zvichiremera America. Uye kuti zvikufungidzirwawo tichikuona kuti yatingati ongororo yatiyaitwa pari zvino diki zvayo mumalaboratory yatinoti isusu in vitro research yokuona kuti utachiona senge hwekusouth africa ihwohwu hunomboita sei kana munhu aine nhomba dziri kubayiwa vanhu mazuva ano idzi.
Chii chiri kubuda muongororo iyi, Dr. Guni?
Ongororo iyo iri kutiratidza kuti kana munhu akabatwa neutachiona ihwohwo hwekusouth africa at least mulaboratory zviri kutiratidza kuti hune simba, hune ukasha hwakawandisa zvokuti nhomba dziriko idzi dzinotoda kuti dzisimbirizwe pane zvadziri pari zvino izvi, kunyange zvahwo umbo ihwo huchiri hudiki. Saka zvinhu zvinotyisa kuti tikazoita utachiona unotadza kudzivirirwa zvakanaka nenhomba dziripo yatingati huri resistance zvingatipinza mudambudziko rakakurisa.
Mhando yecovid-19 yokusouth africa iyi yamboti yawanikwa here muno muAmerica?
Tine vanhu vatatu vativaonekwa pari zvino muno muAmerica kuwest coast uko vakabatwa neutachiona ihwohwo. Vazhinji vane utachiona hwekunze ndehwekubritain nehwekubrazil. Hwekusouth africa sondataura pari zvino pane vanhu vatatu chete vativawanikwa vainawo. Saka asi vanhu vese ivava vanhu vakanga vabva kunze kwenyika. Saka zviri kutyirwa kuti vanhu vakadaro vakaramba vachipinda tinozoita mhando dzakawandisa dzeutachiona ihwohwo neukasha, uye hwatingwarei pakubata vanhu, uye hwachenjera chaizvo zvokuti kana hwapinda mumunhu zvinotora nguva kuti matiremba azive kuti munhu akatotakura utachiona. Ndo hwamuri kunzwa kuti vanhu vazhinji vanoti paanozoti ndarwara ndakutadza kufemba, anozoti akanonekerwa kuenda kuchipatara. Paanoenda kuchipatara munongonzwa kuti mushure mashoma kana mazuva maviri kana mana munhu iyeye atofa, nekuti hunenge hwagarisa mumunhu zvinogona kupfuura mazuva makumi maviri nerimwe chete iye asingatombozivi kuti akatakura, uye pasina chinoratidza kuti ane utachiona ihwo huchin'en'ena zvahwo muviri wese wemunhu. Saka tinoona zvokuti zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika idanho guru chaizvo.
Dzimwe nyika dziri kuitei nenyaya yemhando dzinotyisa kudai idzi?
Dzimwe nyikawo dzinofanira kutodaro. Makaona kuti Britain yakatodaro zvakare, yakatodanidzira kuti vanhu vanobva kusouth africa kunzika kuti zvinhu zvizvarwa zvebritain havachabvumidzwa kupinda mubritain, nokuti vari kutyawo zvakare zvimwe chete izvo zvokuti utachiona ihwo ukatanga kutekeshera pasi rese tinetika dambudziko rakakurisa chaizvo.